Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, gumi guru 23, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rochema chema kuti
taenda mutamzoma under extreme violent circumstances. Paitika mhinzonga isati yamboonekwa ndosaka vezvanhu vachiti hatikuenda kutakuita zveviolence nezvinezvese kuchizira vanhu.
Asi bato rezanu PF rinoti
yango nyaya kuti joita sentarowa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vacho vabatane nyadzi kutanda nyadzi hapana chinhu vakarohwa.
Zanu PF inoti ZESA inoti vanhu vanofanira kutanga kubhadhara mitero nemadhora ekuAmerica kana emunyika. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League nhasi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti bato rezanu PF ndiro rakakunda musarudzo shanu pasarudzo nhanhatu dzemakanzuru dzakaitwa munyika nezuro kunyanya kumaruwa. Sarudzo dzemabi elections dzakaitwa kubuhera Rural District Council Ward 24, Guruve Rural District Council Ward 4, Insiza Rural District Council Ward 4, Matobo Rural District Council Ward 2, Takawira Rural District Council Ward 6 nemutare muguta muward 18. Izvi zvakatevera kufa kwemakanzura aimirira nzvimbo idzi zvikuru vebato rezanu PF. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wezanu PF vaChris Mutsvangwa.
Tiri kufara zvachose, tiri kupembera kuti mabaya elections akaitwa matanhatu zanu PF yakabuda zvibodzwa zvishanu. Zviri kuratidza kuti maseenzero ari kuita president siku nesikati vachitaura kuti vada kusimudza ikonomi yezimbabwe zveupfumiso yezimbabwe kuti tiende pane chidanho chekupunduka zvatambirwa neruzhinji rwezimbabwe vachiona nzira vachiona madhambu. President vadzosera tariro yeramangwana yakanaka kuvana vezimbabwe. Saka izvi zvaakuita kuti vanhu vazhinji vadzoke kubato ravo rakavasungura rehondo rezanu PF. Zvimwezvo iri kuratidza kuti vachamisa nepati yavo yemunhu one inenge secret society isina kana mastructure kana isina organization.
Asika iwo veTCCC ambassador Mutsvangwa vari kuti zanu PF yaishandisa mhirizhonga kuInsiza nekuMatopo uko zvakavavhiringidza kutsvaga rutsigiro.
Uri magariro avo. Chinhu chinonzi election kwavari ndeyekuti ndavahwina chete. Kana vakange vasina kuhwina vautoti votowana chekunongedzera mhirizhonga yacho kana uchinzwa kuti inoita kuti mapurisa vanenge vaine maonero avo ekuti zvakambofamba sei. Asika hazviite kuti munhu apinde mubhutsi paine munhu akamubatira pakatwa pamaoko ake. Munhu anopinda mubhutsi kunovhota ari wega. Saka kana aine shungu yekuti ndaitwa nekushungurudzwa angatoratidza izvozvo nekuvhotera patirato raari kuti ari kurambidzwa. Saka yangu nyaya yekuti toita sentarowa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vacho vabatane nyadzi kutanda nyadzi hapana chinhu vakarohwa.
Asiwo vakakunda kakudhorobha hapasi kuratidza kuti pane dambudziko here kuna 2023 mubato rezanu PF kuti rikwanise kukunda mumadhorobha marinowanzokundwa nevanopikisa.
Hati kupikisa za josu kwa wana mavota, hati kwa wana mavota na dropa, hati kure. Saka muna 2023, mwishinji za josu kitu wana president, kuti madropa hale nye mbura. Ana mchane ziteni kuburuwa yone, shumu saka wanda za kitu chosa. Kiti matawunda hale nima apikini, sina investor kuchuya, wachida hitu wana president, anda open for business. Zina za watu wehe ni madropa, wanda waka shunguru, wana masanchenzi, kira 2002. Waku furika ma meso. Mkwane na adi furika mazo msu mchete api, tiri kufara utu madropa, tine ndi maya tiri kwa tau, tiri ku ichatina kira maeleche za 2023.
Mutawari webato reza anu PF, va Chris Mchangwa, va chitaura variparunare muarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva.
Ekutanga tiva kutenda ruzhinji reZimbabwe, in particular vanhu vekumatopo kuinsiga kuguruve nekumanikaland nekubhohera nekuchirumhanzu nekubuda vachida kunotivhotera vachiratidza kuti vane rutsigiro rwemovhumendi yavo idzva yeCitizens Coalition for Change. Zvanga zvisiri nyore munozviziva kuti taita maelections anga ari so violent, anga ane rutsigiro rwakawanda rwanga ruchirongwa nezvanhu PF tichibva muHarare vachidiploya vanhu kuti varove vanhu nekutyidzira vanhu. Saka vanhu vabuda vaita brave up against all odds. Bandiko zvinoratidza kuti CPC yaita mafootsteps in different parts of the country, in particular kumaruwa.
Asika vaSiziva vamwe vari kuti ivo zviri kuratidza kuti bato renyu riri kutatarika kuti riwane rutsigiro kumaruwa uko pachitariswa mavhoti amakawana nezvakawanikwa neZANU PF.
Izvozvo zvinotaura nevanhu vasinganzwisisi maelection pattern. Chekutanga ndechekuti by-election vanhu vanobhiliva kuti haina zvainotiza. Saka by-election in memorial ine apart ruzhinji revanhu hari kuti because vanobhiliva kuti haina zvainotiza. Chechipiri ndechekuti taenda mutarugoma under extreme violent circumstances. Aitika mhirizhonga isati yamboonekwa, ndosaka vezvanhu vachiita vatiri kuenda kutira kuita zvevhaiolensi nezvimwe zvese kuchidzira vanhu. Chechitatu chiri kuwanikwa ndechekuti taenda musarudzo sikusii movement idzva ziri kuratidza vote share yedu ndo yaincreasa kana tichicompare the vote share of the opposition in particular kumatopo, nekuti 5 of 6 acre angari yezanu PF, 1 iri yeopposition. Tagona kuhwina angari yeopposition tikaincreasa vote share kumatopo, tikaincreasa vote share yedu extremely so kuincreasa. Takaita tambudziko yesu kuguruve ndo kunofanira kushanda.
Asika vamwe vari kuti bato reZANU PF rikaona kuti zvekutyisidzira vanhu zvinoshanda ndo zvarinoramba richiita, imi muchaita sei kuti vanhu vasatyisidzirwe?
Patikuenda apa, nyaya yekutanga inofanira kugadzirwa inyaya yemaripovhu. Chechipiri ndechekuti patikuenda hapana anogera asipo. Nyaya yemhirizhonga mazirigop isu tirikugadzira kuti timeke sure tinodzivirira mapita bhazata so that we can protect our people from our community. Nekuti hatitarisiri kuti ZANU PF yoramba ichitsidzira vanhu nekukuwadza vanhu.
Mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. ZESA yazivisa mubepanhau recent mail kuti ichange yave kuti vanhu vabhadhare nemadhora ekuAmerica pamwe neemunyika pamutero yavo yemagetsi. Izvi zvinopesana nezvainge zvichikurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari vaMthuli Ncube zvekuti mitero yose ibhadharwe nemari yemunyika chete. ZESA iri kutadza kubhadhara zvikwereti kuMozambique, South Africa neZambia zviri kupa kuti idzimire vanhu magetsi. ZESA inotiwo vanhu vari kubhadhara mari shoma zvikuru munyika. Makambani kutanga mwedzi uno anonzi neZESA akatotanga kubhadhara nemadhora ekuAmerica kuedza kugadzirisa dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Sezvakwenyu pakaiswa pakatarwa
mitemo yekuedza kudzikanisa mari yemuZimbabwe maringe nemari yekunze munana April pakaita nyaya yekuti mari yemuZimbabwe yanga isingachawaniki maZimbabwe dollars anga asingachawaniki munyika saka zvakatoita kuti kana makambani chaiwo anga achida kubhadhara vashandi vavo vatange kutsvaga vachishandisa nzira dzekutanganisa mari yekunze kwenyika yekuamerica kunyanya neyemuZimbabwe yavanenge vainayo kuti zvibatane saka naizvozvo pane zvino ndo zviri kutoitwa ichiziva muchayeuka kuti hurumende yakatokwidza yavari kuti alaunzi yemasivil servanti yemari yekunze kwenyika yaapa $200
ko kumakambani ehurumende zvanga zvichifamba sei
saka dambudziko ranga rine maparasitos ndevekuti nokuda kwekuti mapazi ehurumende aimanikidzwa kuti vasaite sezviri kuita mabhizinesi mamwe nekuti mabhizinesi mamwe akatanga 2020 kutara mitengo yavo nemari yekunze kwenyika neyemuZimbabwe zvakare saka zvichireva izvo kuti mabhizinesi anga akutowana nzira dzekuzvigadzirisa zvokuti vasarohwe nekurasikirwa nevalue yemari yavo yemuZimbabwe nokuda kwekuti vanga vave kuita blended approach saka nokudaro maparasitao nokuti vanga vasina nzira dzekudaro semapazi ehurumende vanhu vaingorasira mari dzavo dzemaZimbabwe ndoradzi dzavanga vachiziva kuti hadzina zvadzinotenga kumapazi ehurumende nemalocal authorities
zvakakosha sei kumakanzuro izvi Dr. Kanyenzi
muchayeuka kuti malocal authorities kunyanyanyanya anga kutovhara kana mahospital makliniks avo vachiti havasisina kana vashandi vari kutiza nenyaya yekuti mari yavainayo yakanyanya kuita mari yemuZimbabwe dhola isingagoni kuchengetedza uremu hwemari
zvingabatsira sei zesa kuti iwane iyo mari yekunze ine mamiriro akaita zvinhu pari zvino
zesa sekuziva kwenyu zvinhu zvavo zvinhu zvakawanda zvinototengwa kunze kwenyika nekudaro matambudziko atanga tinawo aya ekuti michina yavo yaingopunzika ichitadza kusimudza magetsi zvaita kuti vanhu vagare vari muload shedding zvimwe zvezvinhu zvinouya nokuda kwekuti vanga vasingagoni kusimudza mari inoita kuti vagone kutenga mishina inovabatsira kuti vakwenye magetsi
asi kana takamboona iyo hurumende ichiti iri kuda kusunga vekanzuro yeHarare nekuda kubhadharisawo neiyo mitero yekunze vamutuli navamunangagwa vachimbobuda vachiti vanhu ngavabhadhare nemadhora emunyika chete ndokuti dhora risimbe
ivo vanenge vachinyatsoona kuti hazvina zvazvinoreva izvi zvaangofanana nezvaitoitwa kare zviya zvokuti mapazi ehurumende aizvi atare mitengo iri pasi pemitengo inoita kuti vagone kurarama maprizes avo anga asiri parecovery rate saka ndo zvinhungamupinyi zvinouya nenyaya yekumbunikidza vanhu kuti isu tinyatsoziva kuti dhora remuZimbabwe harina charinobatsira kunyanya pakuchengetedza uremu hwemari inimombunyikidza mapazi kuti agashire mari iyoyo munenge matovaita kafira mberi
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vemuSouth Sudan vanoda rubatsiro rwechimbi-chimbi sezvo nyika iyi yatarisana nedambudziko remafashamu emvura iyo iri kunaya zvakanyanya kwemakore mana adarika. Nzvimbo dzakaita seUnity State, Warrap, Upper Nile neJonglei dzinonzi hadzisi kusvikika kuti vanhu vapiwe rubatsiro nekuda kwemafashamu emvura. Ukraine inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 million vasara vasina magetsi munyika iyi mushure mekunge magwenya emagetsi abhombwa neRussia ichishandisa ndege dzemhando yemadrones dzinonzi dziri kubva kuIran. Simtungamiri wenyika ye Ukraine va Volodymyr Zelensky vanoti Ukraine yave kukwanisa kupfura mamwe ma drones aya. Mashoko ari kubva kumunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko anoti muzukuru wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anonzi Yasha Mafidi Ashaya. Yasha angaine makore mashanu ekuberekwa ari mwana wemwanakomana waMnangagwa anonzi Sean Mnangagwa. Anonzi afira muchipatara chemunyika uye hachina kuziviswa kuti chipatara chipi. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndoitwa Olin Makoni, ndichizvarwa chekwarusato kwamuziki, ndinosikana ne23 years, ndichokutadza international marketing kwachiunivesity of technology. Asi zvakare ndinoita zvekuchengeta nyuchi, ndinotengesa huchi uye ndinodzidzisa vanhu kuchengetedza nyuchi kutaku kutanga maprojects acho nekugarisana nadzo. Ndinoita zvakare mabhiri movals zvira kuti ndinoita zvekubvisira nenyuchi dzinenge dziri masini kana kuti dzinenge dzichiruma vanhu dzichinyisa vanhu. Ndezvimwe zvandinoita.
Zvekuchengeta nyuchi izvi makazvitanga riini chaizvo?
Ndakazvinoiwo kaitira tangu rachibasi ndakazotambesa projekti yacho muna 2020 munguva yecovid mushure menge tandatamiswa kuita mapati yamutosara. Ndakatanga kuita nechekuti ndikwanisi kuona kuti ndisimudze mari yefiri. Saka ndokuitisa nyandakaizi ndakapedzera pachiunivesity of technology, ndivo vakandipa mukana wekuti ndipe projekti kuti ndione njiriritie.
Asi nyucha hadzisi dzekutamba nadzo ka muzvare Olin, munozvikwanisa sei? Hamutyi here?
Kani nechimhuka inotoda kuzvinzwisisa. Inini ndinewo chipo changu nacho chandokwanisa kunzwanana nacho. Ndinogona kuti ndikasvika pambuko ndokwanisa kutoona kuti idzi dziri kurwara kana kuona kuti idzi hadzirumi. Notonzwisisa kuti dzimwe dzinoda kushandisirwa hupi, dzimwe hadzidii, dzoda kumirwa kuti dzidzikane zvienda zvakadaro. Asi hazvo ipapo pandobvumirana nenyuchi, chinhu chinotyisa zvisingaiti. Nyuchi dzinotouraya. Asiwo zvaangofanira nekuti kune vanhu vanotitaura nenyoka, ndichitambanadza neroko racho ndozvandingoreva kuti ndine roko renyuchi.
Kazhinji tinongoona kuti vanhu vakangoona nyuchi vanenge vavakutoti ngadzife sezvinongoitwa nyoka, semuenzaniso wamapa kuti ikangoonekwa inotonzi yakufanira kuti ipondwe yototemwa temwa musoro nematanda. Sei zvakakosha kuchengetedza nyuchi?
Zvakakosha kuchengetedza nyuchi nekuti zvafanira kuti nhasi tikati nyuchi dzese hapasisina muZimbabwe. Tinenge tira mazuva matatu chete kuti munhu wese asi nenzaiyo kuti zvinhu zvese zvinotodipenda pane nyuchi. Zvingava zvinoterwa, zvingava miti yedu chaiyo, kana zvirimwa zvese zvinoti kutoti zvirarame zvinotoraniswa nenyuchi. Zvimwe dambudziko ratakuita muAfrica nderekuti dzimwe nyuchi dzacho dzinokuromedza kugadzira huchi kana tatinoti maoriginal species acho ava kutoita extinct nenhau yekukura kuri kuita matemperatures. Saka munotoona kuti we are running out of the honey bee, the bumble bee nemakiller bees. The one bee yakutowanikwa in less than 10 countries in the whole of Africa. Saka patiri kutoita kuti tikachengetedza nyuchi zvinotibatsira pakuti isusuwo tinochengetedza zviwanikwa zvedu kunyanyanyanya mavegetation. Ndechekutanga chechipiri ndechekuti inini ndakatoita neprojekti ndikaona sekuti tichatibatsira tichengetedze matsango edu seZimbabwe. Izvozvi tikatarisa munyika yedu capito dzako ndiyo cash crop. Achiri cash crop kudaro gore negore miti iri kutemwa yakawandisa. Ende miti iri kutemwa kazhinji kacho mumagandi sekuti anoda mudzani wanyi kuti azomachu azokure zvakare. Yobva ipapo fodhi yacho painotengesa hatisirisivarimi chinoisa purize.
Munorevei mungatsanangura?
Munhu ari kutenga ndiye anotisira purize. Saka ndichona tikaizire fodhi rapamwe pacho itori tudhola 50 pakeji. Asi tiri kuti kana tikarima huchi mukoko watoisa nhasi uchaisa paifezi uripo pafaifezi dzizadzitatotemunyuchi ndechekutanga. Chechipiri patiri kutengesa huchi tiri kuti ndizvo hunoshanda zvakawanda, hunoshanda semushonga, hunoshanda semafuta sesipo. Saka maketi yacho haipesi zvekuti tingatarisa kenji yehuchi inogona kutotengeswa kutangira pa4 dollars pekeji kana yatochipisa kunobuda kunosvika ku10 dollars. kechi. Saka tinotakoshwa kuti tichengetedze nchini nekuti ndinomanisa kuti ndiyo dhimisi pezvidzichaita kuti nyika yedu ikwanise kuharvesta foreign currency yakawanda izine cash crop onera nchine zvinoita. Uye mukazvitarisisa kana tikakurudzira munhu wese kuti ave achingeta nyika. Iye zvinhu ndiri kumhanya nedambi rekuti everyone should be a beekeeper.
Munenge muchizviita seizvi?
Nekuti ndiri kupinda macommunities akaona ndichiti munhu wese nyange tauriwa une mukoko wenyika. Izvi tirikuzviitirei? Nyange dei ukadzibata nzvimbo dzisingadzidi, ini tinodzitora todzidhomesticata toindisira kune nzvimbo dzakaita sanahurumbe kwekuti kwakutora miti. Kana vanhu vakakwanisa kuona masango avo akatakura miti kadi dzinova dzinovapa mari dzinovapa huchi vanokwanisa kuti kutochengetedza masango avo nekwarumbisa kundomune upfumi hwavo. Saka ndomisa kuti kuti tochengetedza zvirimwa zvedu tofanira kuwedzera upfumi huno mukati meumwe upfumi ndiko kuti tiuchengetedze.
Saka vanhu vanenge vachida kubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo?
Vanondibata panhamba dzinoti 0774-549-264.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Oline nekupinda muchirongwa chedu.
Vateereri musakanganwa kuti tichaenderera mberi nehurukuro yedu namuzvare Olin Makoni svondo rinouya pachirongwa chino.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Vadiwa vateereri, ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Takanzwa tsananguro pamusoro pevafi vanonzi vatotaura zvido zvavo kuhama dzavo pasi rino. Nhasi tine imwezve tsananguro inobva kuna mufundisi David Simango. Baba Simango, taurai tinzwe.
Yevo ibaba Wande. Baba Mativenga vanobvunza mubvunzo yavo yakanaka ya ingada kuti itsanangurwe nezvazvo. Chokutanga chandoda kuti ndiratidzane nemi baba Wande ndechekuti muchikristu zvinoti siyanei. Ngatimboonai vanhu vakafa kuti vanhu vakafa vari kupi. Tikaenda kuna Ruka chapter 16 verse 26. Bhaibheri rinotsanangura richiti apa handi Jesu Kristu wakanga achitaura pamusoro pevanhu vakafa. Apa vanhu vari kutaurwa panapa vakatofa kudhara, saka imweya yavo manje yava muupenyu humwe, upenyu yahunoti kunyika dzimu.
Mufundisi, zivisai vateereri tsananguro yenyu.
Jesu unoti pamusoro pezvizvi pane mukaha pakati pedu paverse 26. Mukaha mukuru wokuti vari kuno havagoni kuenda uko, kana kuti vari uko vagoni kuuya kuno, nekuti pakaiswa mukaha pakati pavo kuti vasaenda kunzvimbo dzavasingatenderwi. Saka uyu waitaura jaya mupfumi akabvunza kuti zvino ndingaitavo sei ndine vanun'una vangu vakasara vashanu, ndinoda kuti vaparidzirwe. Tumai Razaro ikoko amuke kuvakafa aende kundoparidza ikoko kuvanhu vakasara. Asi Abrahama unoti hazvigoni, chiripo ndechekuti unotofanirwa kunzwa vari kuparidza ikoko. Vana Mozisi variko navaprofita variko, ngaaterere vapenyu variko panyika ipapo.
Reverend Simango, Jesu anotii uye anozvitaura papi?
Zvinotiratidza kuti vanhu vakafa pane nzvimbo yavanoenda, havagoni kuuya kunyika yavapenyu vachizodhominata munyika yavapenyu, kana kuti vachizoshanda munyika yavapenyu, vachizotaura zvavanoda munyika yavapenyu. Vakafa vanoenda kunzvimbo inochengetwa vakafa, ende havagoni kudzoka kuti vazotaura navanhu panyika pano. Saka mubvunzo mukuru ndewekuti ko vanhu ava vanotaura chokwadi chokuti mapfupa angu ari papa paendai mundofukunura mumatore mugotora netsvimbo yangu, vanenge vakaita sei? Chokwadi chavanotaura ichocho hachifaniri kutikashamadza kana kuti tivhunduke nacho, nokuda kwokutiko mweya yakaipa inozivawo kekare upenyu hwevanhu vapenyu. Kana vakange vafa vanhu vaya vaya, mweya haifi, inoramba iripo.
Mumaonero enyu zvinotiratidzei izvi mufundisi?
Deno vanhu vakafa vachidzoka nevaya vaya vakaurawa vasina mhosva nevakapondwa vasina mhosva panyika pano, vanhu vese vavo vaine mungava wokudzoka panyika pano, chokwadi chokwadi pakufunga kwenyu mungadai nyika ingadai ichifambika here nekuti kune vanhu vakapondwa vakawanda vasina mhosva vakapisirwa dzimba vasina mhosva vakaparadzwa vasina mhosva vakaurawa nedzimotikari vasina mhosva vakaurawa negungwa vasina mhosva saka denu kuri kuti pane mukana wokudzoka hamufungi kuti panyika panapa pangadai pane bvunga mupopoto rokutoti hapana munhu waigona kuita chinhu
asi tinozvitsanangura sei izvi nai mufundisi Simango
chiri kunyengera vana wavanhu nhasi uno madhimoni chaiwo chaiwo hazvina mhosva anotaura chinhu chakanaka anotaura chakanaka kuitira kuti iwewe ubatwe nacho ugofunga kutoti uyu ndimwari kana kuti ndiani nyange asiri mwari but iwe unochizofunga kuti ndimwari nokuti chinhu chakanaka chataurwa ngatingwarirei nokuti bhaibheri rinoti kunyange nasatani anogona kuzvishandura kuzviita mutumwa wechiedza saka izvozvozvo vanhu vazhinji ngavazvizivi vanhu vakafa vanoenda kunzvimbo yavakafa havadzoki kuvapenyu chinonetsa nokutambudza vana vavanhu ndiwo madhimoni anonyepera kuti ndini sekuru vako ndini mbuya vako ndibikire doro ndigokugadzirira musha wako
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero tumirai maaudhiyo enyu kana mibvunzo yenyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Mari makanaka munoni pasina kana ndakaneta ndichitadza kupa.
Tinotenda Tanonoka Wande nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu kachinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata cheFC Platinum chasimudza mukombe wePremier Soccer League nhasi kunyange chaita mangange 2-2 neCapes United. Kuti tinzwe zvizere tabata murairidzi wechikwata cheGreen Fuel akamborairidzawo FC Platinum Lloyd Samaita Mutasa.
Ya ndinoda kudaira ndinoda kudaira kuti tirikuona consistency iriitwa nevakomana veplatinum consistency ground consistency in terms yekurongeka kwavakaita as an institution ndofunga kune maadministrators akaita sana Viri Mai kune vanhu vakaita sana Joseph Musisa vagara kwenguva yakati kupiwa FC Platinum zvekuti Musisa akatosvika variko ma2014 ikoko ma2015 14 15 momen achisvika achitora vachiriko nanhasi saka kune consistency in terms of people leading the team and then consistent in terms of the coaches.
Ko kuvatambi
mapiyaz akaita sana Blessing Moyo and Company variko ana Walter Msema the head ma2014 2013 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2 as an institution, I think Yavapa is an advantage over most of the teams that are in the league. Like, Kotaraki, change I'm not personal, you and they are the Kotaraki team, my players, and quite a number of players moving from their respective teams. Like, you know, Chandra Mama teams, but even when they call the majority of the team,
Ko kare vanhu vaimboti pamwe inyaya yemari asi takaona chikwata cheDynamos neHighlanders vachipiwa mari neSakunda asi vachitadza kusimudza mukombe izvi zvinonetsa kuzvikwata zvakadai zvakaita sana Dynamos neHighlanders.
Ya, ndinoda kudaura kuti nhau dzana mari ndisaka tambotaura nhau dzeconsistence. Mari inogona kuuya nhasi. Mari kana yauya nhasi inogona kuisa matiri yavako iri apa. But pane nhau iya yatinoti kudzidza. Kana vana vachidzidza, vana vanotora nguva dzakasiyana kudzidza, panogona kuita kuti mari yauya nhasi Ndeni wanu wakil kwa kutisi Bati watatu uchika Kini ndeni wa itapu wanu wame kwa kutisi Kwa kutisi marino kwa kutisi Wanu wezi za padu mangwana Chezo raki za kutu Haa ni stability hapo mangwana Kimishino kwa kuendeka Shiyoda kwenye wanu patience Patience kwa kutisi
Lloyd Mutasa achitaura ari panare muHarare tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele. So we-